bacho kwa watakamanzwa bati chinonetsa unenge uine one side of the story, so you don't quite know kuti zvauri kunzwa zvachona is it real, because panenge panoratidza pane some political connotation, so kuti you won't know kuti is it proper business kana kuti zvamixa. But however, mamai atakanzwa about 2 years ago, they were talking about kuti havasi kukwanisa kuaccessa foreign currency.
Izvi zvinosiya papi vashandi vamushaiki?
Basically, vashandi they are always the losers at the end of the day. Zvikurukuru nguva yatiri muno muZimbabwe, maitikiro anga achiita zvimwe ndekuti kana mainiwo vhara, vanoedza kuratidza kuti havana mari. As a result, wopa vashandi marisho manene. Saka vashandi ndivo vanopedzisira varuza panyaya yakaita saiyoyi.
Iyo migodhi yamataura kuti maakuziva kuti iri kuita dambudziko iyi, mati mambogarawo here pasi neutungamiri kuti muronge wekuti remangwana revashandi rinenge rakamira sei?
Iko zvino izvi chinguva chatiri ndechekuti tinongokwanisa kutaura navashandi chete. Vashandirwi havasati vave pachena kuti vatsanangure dambudziko ravo.
Makore adarika paimbooma zvinhu, taiona vashandi vemigodhi vakawanda zvikuru iyo inochera goridhe vachinzi vakanga vasiri kutambira mihoro yavo. Zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Hakuna chati chachinja, nokuti vazhinji vemamaini ivava vanga vachitambira mari shoma, vachipiwa manhangire mari dzinoita zvikamu makumi mana muzana. Saka mamanza akawanda like iko zvino tine hwange koliari yanga yatova ne almost 4 years vashandi vasingawani muhoro wakakwana. Saka inzira iri kungoratidza kuti zvinhu hazvina kugadzikana, but muonero watinoita isisu ndewekuti mamwe makampanies zviri kuitika izvezvizvi nokuda kwekuti kune kusabatwa kwemari kwakanaka nevashandirwi. Vashandirwi vanenge vari kudirana pachavo zvokuti is actually corruption iri hai mumost of the money.
Vamwe vashandi vari kuti dai vatambiriswa mihoro yavo nemari yekuamerica kuitira kuti vafambirane nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Imiwo sesangano rinomiriro vashandi vemigodhi makamirawo papi panyaya?
Isusu patinenge tichinzwana inenge yabuda saizvozvo tinongwa kusungunuka zvakanyanyisa, nokuti it's a step forward kuvashandi, nokuti vanenge vatobuda mudambudziko riripo. Kunyange vakawana zvake mari shoma asi kana iri kumayuza zvinovabatsira chaizvo, nokuti mumaketi vanenge vachikwanisa kumiramira.